A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this November the 11th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight, we are talking about the introduction of new banknotes in the form of a $2 coin, as well as a $2 and $5 bills. The new currency was supposed to start circulating today, but was yet to be seen by the end of business day today.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are live streaming on our Facebook platforms, so please visit us at VOA Ndebele and VOA Shona. And we're also live streaming on all our websites. That's www.voashona.com for Ndebele, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com for English.
The introduction of new banknotes was yet to materialize by end of business today, with the Reserve Bank of Zimbabwe Governor John Mangushka telling Studio 7 that commercial banks collected the new currency this morning and will start distributing it on a larger scale to the public tomorrow. But he said banks that were able to collect their allocations early must have started circulating the new notes today. Mr. Mangushka says the new $2 and $5 bills and the $2 coin are aimed at addressing the never-ending cash shortages in Zimbabwe.
But critics say without addressing the political and economical fundamentals, the new currency will not end Zimbabwe's economic collapse. What are your views? What do you think? Did you see the money, or are you looking forward to seeing the money? Let's talk. Please join us today, right now.
Where is the money? Yo umbuzo esubuza lamhlanje liyibonile na imali. Silethemba sihlangana singabaphilayo emakhaya. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje siphatha udaba lwemali entsha esilethwe nguhulumende. Lizakhumbula abaningi ukubana umemezele ukubana kuqala namhla uza kwethula i-$2 yephepha, i-$5 yephepha kanye le-$2 yelitshe ikhoyina. Ngokutsho kukasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ubaba uJohn Mangushka, uthe abamabhanga baqale ukuyithatha ekuseni limali. Wathi mhlawumbe abayithethe ekuseni kakhulu benelisile ukuyipha uZulu lamhlanje, kodwa abaningi esikhulume labo bathi hayi, emabhanga kayikatholakali imali. Ngokunjalo uMangushka uthe njalo nxa kuyikuthi namhla kabenelisanga ukuthi babe sebeyifakile emabhanga sebeyipha uZulu, ukhangelele ukuthi lokho kuqale kusasa. Mhlawumbe bakhona babe lenhlanhla abatshayisane layo emabhanga. Sicela ukuzwa kini elisithinte lisitshele ukubana hayi, thina siyibonile imi kanje kanje kanje. Uhulumende uthe njalo ulethemba lokubana ukuletha imali entsha le kuzaqeda udubo lokusilela kwemali, ngoba yonke imali azayifaka emkambo wemali uthi yi-$1 billion. Uthi uzakwenza lokhu kuqala lamhlanje kuze kuye kuthi 6 months down the line, singathi phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Yikho lapha akhangelele khona ukubana abe esefake imali engange 6 billion emkambo wemali, kodwa abanye bathi kayeneli leyo mali, incane kakhulu. Udubo lokusilela kwemali lubanzi, ngabe uyengezile yafika mhlawumbe kubo 2 billion kusiya kubo 3 billion ngokutsho kwenye incwethi kwezenotho sike sakhuluma layo umnumzana Reggie Shoko. yilo udaba esingalo lamhlanje mafi.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai kune vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Pari zvino live feed yedu haisi kuita asi ticharamba tichiedza kuti tione kuti chii chiri kuitika. Asi takwanisa kushare link kubva ku Studio 7 saka tinokuchingamidzai. Nhasi tiri kukurukura isu pamusoro pemari itsva. Yanga yakatarisirwa iyo kuti ipinde mumabhanga nhasi. Asi tanzwa vamangunje vachitaura neStudio 7 vachitaura ivo kuti mari ichange yasvika kuvanhu ndofunga mangwana asi kumabhanga yanzi iyo yaendeswa nhasi. Saka tichange tiri kukupai kuti imi muri kutarisira chii? Pane zvingabuda here mukuuya kwemari iyi? Tiri kunzwa kuti pane $2 yemacoin because ya $2 yebepa ne $5 yebepa. Saka tida kunzwa kuti kwamuri zvinorevei zvingabatsira here upfumi hwenyika waenda kumawere uyezve kune avo vari mumabhanga makwanisa here kuiona mari? Kana pane vari mumabhanga vakwanisa kuiona pindai muchirongwa tionesane. Kune avo vese vari pa live feed yedu pari zvino tichaenderera mberi tichikupakurira izvi riri kubva kumudzinda mukuru kubhanga guru renyika reReserve Bank. I think Tunga, at this point, let's listen to what Dr. Mangunjika had to say today when he spoke to Studio 7.
Mabhengi nhasi vari kukoreita mari dzavo kubva kuReserve Bank using CIT vehicles dzavo, that's cash in transit vehicles dzavo, kuti mari yavo yoende kuma cash depots ema commercial banks, from my cash deposits, they need to be from my branches, and that's what we say throughout the country. So I announced it, as more of a day, you could get my banks out of the Reserve Bank for them onward transmission and onward distribution when they come my brand network out. And I've from Zaganak.
Saka inga tarisulwa kunga veru shinji wa kuiwana rini kuma banka kwao?
I'm going to fly to my banks, I'm going to say, I'm going to fly to my kuti vanzimwa vasina vasa kuenda naye nhasi minzi yaenda ndikuma kichidepo kwavo mangwana mwana mbavyona mangwana mayo inonge yawanda mabanks. But otherwise those ones who came makuseni afa kuwana ivo zvinezvi.
Ii mari yakawanda zvakadii tarisirwa kupinda mumaketi nhasi?
Takati tikuse mari on a gradual basis kuite kuti nyika fambe zvakanaka. Saka takati zvo yai 1 billion yaya tichaisa over 6 months. So I'm going to divide the 1 billion divided by 6 months. So we're not allowed to pay rent one day. If you just pay by yourself, we're not allowed to get the money account and say, but gradual basis, as you said. But I ended it one day, go to this one time. So I'm going to demand the money one to measure. We don't demand my salaries. Like, for example, my salary days are more demand than non-salary days.
Banga rakazivisa kuti kune kuine mari mbiri $2 coins ne $5 yebepa. Ndeipi yatanga kupinda musika nhasi?
Nhasi kwatanga $2 macoin ne $2 epepa. Kune mari nhatu kachamwasi. Kune $2 yecoin ne $2 yepepa yegreen ne $5 yepingish. Saka yatanga nhasi mabanks aikoreta $2 coin nawo nema $2 au nema $5 ema bonus.
Muno tarisira kuti zvingarerutsa dambudziko zvakadii tichiona kuti nyika yanga nenguva ichinetseka nyaya dzemari?
Sure, papa nyota yemari. Nyota iyoyo inopera over period of time. Zvonga tichingoita gradual finishing ichi chanda nenyota iyoyo. Chinoita handizvo kuti mari inofa kuita circulation. Mari iri muReserve Bank inofa kuenda kumashops. Mashops ogobhenga mari yacho kuti mari iite circulation. Saka tokurudzira kuti kune vanhu vanga vabhenga mari yavo kumashops, mashops obhengawo mari yavo kuti mari isangobudisa ngoite one way from the Reserve Bank, mabanks angoda out. Reserve Bank, banks are out. Inofa kuti akabva kumaReserve Bank to exchange electronic money emabanks or withdraw from the accounts, mabanks mari yavo tora, maclients avo tenga zvinhu mashop, mashop obhenga. Ndobasa remari to the world. Saka tinokurudzira kuti vanhu vabatsirikane nekubhengawo mari yavo zviite revolving, iite continuous process yemari muZimbabwe.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna governor weReserve Bank vaJohn Mangunjika vanga vari kutaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Atsuda kunzwa kubva kwamuri imimi kuti munoona mari iyi ichizobatsira sei kune vari mumabhanga. Maiwana here mari? Uyezve pindai muchirongwa tionesane, Ntunga.
Mhm, yebo kunjalo mavili mzwile usiba lukhulu webanga elikhulu ele reserve ubaba uJohn Mangutsha. Ekhuluma le ntathele izindaba yethu lapho uJonga Kandemiri echasisa ukuba na sebe imali abayifakayo emkambo wemali yi $1 billion. Njalo uthi bakhangelela ukuba na ukuza kwalimali kuqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Asazi ukuthi livumelana laye yini ubaba Mangutsha, kasifuna ukuzwa kini ngoba ezinye ingcwethi zithi ayikaziboni udubo lokusilela kwemali kumbe olokubhidlika komnotho weZimbabwe luphela ngoba zinengi izinto ezimqoka ezibalulekileyo ezimele zilungiswe nguhulumende ezigoqela ezombusazwe leze economy nje ukuba na ilizwe libe lekhono lokulungisa izinto libe lalokho kuthiwa ngama exports elikwanisa ukuthengisa impahla zalo kwamanye amazwe ukuze lithole imali yaphandle esingathi foreign currency. Ngaphandle kwalokho abanye bathi hayi busakhona ubunzima beZimbabwe kwezenotho kabuka indawo.
Aiwa, rigaiti mbo chingamidza varipano pa live feed yedu tina atanga kunyora ndisimba rashe mbofana hanzi. Uyo moto wemapepa, hakuna kwa unosvika kana pasina kugadziriswa nyaya yepolitical issues. Simbarashe Mbofana ari kuti ndifonere ndovaisa namba dzake Nathan Tawanyasha nemhanzi. Tiripo mfunge tiri kukunzwai, tiri kunze kwenyika, aiwa tinokuchingamidzai. Top Fene muzi, Vusi Muzi Ndlovu ari pano, yetao Mhlala ari kuti, hi guys, I'm watching you from Randburg. Tatenda we Africans, this is a great idea. From Zimbabwean government. Thank you, and the ED government for good governance. Ndita tenda we Africa warukutoro. Paul Maposa, hi people, I'm watching you from Dangamvura in Mutare. Tabitha Manyona, and please call me over at my number. Zake Simeon Banda, and I'm at Zango Murisei, kwa sisi mavi, how are you? Aiwa, inina I'm okay, how are you? Kuna over repachiru ngwachedu parishino, tukutari saisu nyaya ye mari. Itsva iri kutarisirwa kuti yanga iri kufanira kusvika nhasi mumaoko evanhu tichinzwa kuti kuma ATM uko vanhu vanga vachifanira kuenda ikoko vachinotora mari idzi asi pari zvino tiri kunzwa kuti takatarisira kuti mangwana zvichange zvichiitika sekutaura kwaita governor guru wereserve bank vaJohn Mangutsha nhasi Ntunga.
Yebo mavhi sikhangelela sekhasini lesindebele lapha sibona kulobani laphana kulo sikhumbuzo mlala. Uyabuza uthi mari iponi hatizi mlalazi tikabuzwa imwe unkosi Phile Mazongo uthi wena dumela Ntungamili Nkomo malume likai morena chuma prince uthi wena nothing will change as long as Mnangagwa and his crew are still in power. Sithathe umhlonitsho wethu wakuqala namhlanje ubaba uRejoice Ngwenya. Our first guest is Rejoice Ngwenya, an economic analyst. Good evening, Mr. Ngwenya, and welcome.
Thank you very much, Team Washington.
Uh-huh. Let's talk new money, the $5 and $2 bills that were set to hit circulation today, but you know the government says most likely tomorrow the new notes will be in full circulation. What does this mean for Zimbabwe's economy?
Well, let's put it this way: this is the old wine in new skins. Zimbabwe's economy is basically not dependent on local currency because it is driven by foreign currency. So the introduction of money is a non-event other than merely complicating the inflationary environment. Look, I mean, I've been to three countries in the past few weeks, and the first thing they tell you is go and change your US dollar so that you use local money. So it's fantastic, guys, to have your own local money. But the fundamentals of financial, of economic stability, high production, confidence in the currency itself, a non-politicized reserve bank. All these factors are critical in terms of ensuring that your local money has a reserve value. And I don't see those factors prevailing in Zimbabwe. So I'm afraid that it might just be excitement about seeing a new paper currency, and before you know it, we are on hyperinflationary territory. That is my fear.
Mhm. Uhulumende uthi udubo lokhangelela ukuthi imali le iqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Okwamanje phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo uthi uzafaka imali engange $1 billion emkambo wemali. Awuboni yini lokho kuphathisa ekuqedeni lolu dubo mhlambe lokuvuselela umnotho ube nganene?
Iqiniso ukuthi kukahle kabi ukuthi ilizwe linye langalinye libe imali lemali yazo, imali eqondane lelizwe lakhona. Kodwa okuhluphayo ukuthi yazi ungazohamba emazweni, ngisanda nje ukubuya vele ibe ngibambabamba amazwe athize e-Africa le Middle East. Bahle bakutshele vele ukuthi imali esebenzayo imali yalapha elizweni. Ungazinandelele umnotho wabo umi kahle, i-industry yakhona, amasektori asebenza kuhle, futhi ubona ukuthi ibhenki yakhona, amabhenki akhona uyazitshengisela ukuthi amuwodwa kasomabhenki la anasetshenziswa ngabantu ababusayo, nguhulumende obusayo. So kufanele abantu babe lethemba ngemali yabo. Esithi khona ingxenye ngamanye confidence kuba ama-fundamentals. Lokho konke sikutshoyo mfowethu akukho eZimbabwe, akuwaguqula lutho. Kusho ukuthi imali le hayi kuphongudecorator nje kuyafana nomuntu ofaka amaphepha endlini lapho okuthathelwa khona. Nxa umthatho siphelile amaphepha akhona uyabona vele sishawo sithathwa ngumoya. Angiboni ukuthi kuzaguqula umnotho ngoba imali evele isebenza ekuhambiseni umnotho weZimbabwe ngama-US dollars, imali yangaphandle esingelayo yona.
Qhubeka ubambile baba uNgwenya ke sithatha abalaleli mafi.
Hello caller.
Hello, Maserasi.
Ayi wata skwela tikutaura nani uyezve muri kupi?
Aiwa muri kutaura naMasira Kureva kwaGutu.
Taurai tinzwe sisi Mafira Kureva.
Vedu weka mari zvokwadi chero vakazadza makoini ka madhegi anotodambuka tichienda nawo madhegi kunotora makoini aya. Hatiri kuda isusuka ngavatipewo stable currency unoshanda kana zvaitonzera ngatidzokere kumaUS dollars. Kozi vari kuti hanzichi kugadzira ma-$2 coin zvinhu zvirongoramba zvichikwira hazviregi kukwira nokuti hanzi kuyavaisa makarensi nhasi mabhengi anga aine mazikyu akareba pano nekure uku vanhu vachiti hanzi kutai makarensi yavako mari kwai mari dzavako mari dzavako ngavaite zvinhu zvavanokwanisa kuzadzikisa nokuti ikonomi yatiri kurarama nayo vakomanaka haitombobetseri kana wandii hazvibetseri.
Saka sisi Mafira Kureva, dai imi maipiwa mukana wekumboti gadzirisai zvinhu panyaya yemari maiita seizvi zvamaida kunyatsoona zvichisanduka.
Right. Chekutanga ka taitanga kunyatsokondora maprizes ezvinhu zvedu zvatinazvo, then kuvhura maindustry atinawo. Taitanga kuti iko zvimwe zviflower taakuita yokuhoda from outside. Asi tinavo varimi vanori magorosi muno muZimbabwe. Indigenization dzacho dzavari kureva dzavaireva dzavaiti ndo dzatiri kuita hatidzioni. Zvizhinji zvatiri kushandisa muno muZimbabwe we are exporting from other countries. Handii taitanga kunyatsomeka shuwa kuti malocal markets edu isusu are we buying things from the local markets kuti tisupply kumaindustries kumabig shops wacho kwatinenge chinotenga zvinhu. Manje kana zvichidai also zvokwadi this is a failure. Kana taitichiti mwana akonewaka uitaimba 0 out of 10.
Tombotaura nyaya yamataura yekumabhanga, ndekupi uku kwamaa muri kuona vanhu vakamirira mari uyezve zvazofamba sei pane zvamaona nhasi?
Ndabva kumasvingo chaiko kubva kunana Standard chati hadinanani kunanani madhengi mutaunu. Vanhu vakamirira vakati handizoni purezidendi vakataura ndikai madhengi anenge akazara mari kutanga musemandi. Vanhu vanga vachitopopota kuti hazoti vachapwanya madhoye pamabhengi vachiti tipei mari tipei mari muri kutinyima mari. Vachitofunga kuti vanhu vekumabhengi ndo vari kutora mari vachiita kublack market. Notinovemuti hakuna mari dzacho dzanenge dzaisiwa. Is just kungotaura zvinhu zvisingazadzikisiwi.
Aiwa, mashoko makukutu sisi Mafira Kureva, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, tinotenda isu asi takundikana.
Aiwa, tinokutenda imuve nezuva rakanaka. And Tunga, we're hearing there from a lady. She says she's in Mashingo and her name is Mafira Kureva. Remember, we used to have a listener called Mafira Kureva Chimbwa a long time ago.
That's a popular name.
Yes, so she says that she's very upset because she said she was in Mashingo and there were people lined up at banks expecting to see the new money. Because according to them, they'd had, you know, it was announced, I think, during the weekend that money would be available, but nothing came out.
Mhm. Limzwile lapho umlaleli ubekhuluma ukuthi ubesemaswingo, abantu bebegcwele emabhanga bekulendwendwe empela. Bekhangelela ukuthi bathole izimali zabo emabhanga kodwa ngokusho kwakhe ibingakafiki leyo mali entsha. Ekhasini le-VOA Ndebele njalo siyalibonga uxhaso lwenu sibukele siyalibona ababukeleyo. King Turi uthwena ngilibhekile ngise Deep Sluta South Africa. Asethembeni this time around izosebenzela lento eyenziwayo but isikhathi sonke mbona ngani yayihlala isenziwa ihluleka ukusebenza. So namanje singehlula njalo but isibafisela konke okuhle. Clemens Mzola Dube uthwena litshona njani basakazi. Silo mlaleli ecingweni uNjabulo, kunjani mnumzane?
Ngiyaphila njani baba?
Hayi siyaphila. Usixhuma ungaphi kwendawo?
NgiseGweru.
Ye, kunjani eGweru? Kulo msindo mani osibulala indlebe lapho khona ngazi ukuthi kuyini lokho.
Umsindo, alright, bana sibona ukuthi ngingawuqeda yini lo msindo. Ngiyabona sekungcono.
Yebo sungcono. Qhubeka usitshela ukuthi isimo sinjani eGweru lapho.
Ye, hayi, eGweru sona isimo sikahle mpela. Lezulu lengane liyathonta-thonta, kodwa umumo esiwubhekileyo ngowe-economy yethu. Ngase sizwa kuthiwa kule mali singathi imali entsha ngoba imali ebesilayo amabhondi la ebevele engekho abantu batshona besemalayinini nanamhlanje belinde leyo mali. So nanko ke kuthiwa bekubuya imali entsha. Nxa sikukhangela kuyasihlupha ngoba sivela khatshana. Into bezithengiswa ukuthi zizaletha ubungcono kafika bubona lobo bungcono kafika bubani. Kathesi nxa sikhangela wonke umuntu obamba imali eZimbabwe ngenxa yokuthi sifunde ukuthi izinto zethu kazihlali 2009 siqale almost kutsha ukuseva for ipension. So kusitshayile futhi ipension yethu has been reduced by 20 whatsoever. Nxa ucabanga you think in US dollar term yona le mali abayiprintayo izafuwela i-need yokuthi kudingwe i-US dollar. Izafuwela i-inflation ngoba kakula muntu ozafuna ukuthi ahlale ibambile. Ibambe uyikhonvethe masinya ibe yi-material assets. Uyibambe uyikhonvethe masinya ibe ngama-rands ibe ngama-US. Kono kutana ukuthi kakula confidence kumarket kawazi ukuthi kusasa kuvuka kuyini uthwele amabhondi wena lawo. Abantu abalashuwa silathemba. Lakathesi nxa kuthiwa kule mali entsha abantu ngokungazwisi sebesesaba ukuthi engcele yakade siyibambile iza kuthi ithi. So i-confidence is zero. Plus akade kutshiwo ngubaba uNgonyo ngiyabona ukuthi ama-economic fundamentals they are not in place. Ukuletha imali kungalungiswa ngokuhluphayo akwelaphi lutho umkhonomi welizwe. Politically, the political will is not there. Ikhulume nge Zimbabwe is open for business mantra. Isikhathele ingachivanga niks. Ayachivanga lutho. Seyikhathele sekunzima lokuthi bayiphinde ngenxa yokuthi kabalungisisanga ama-economic fundamentals. Ngiyabonga baba.
Hayi siyabonga Njabulo khona ngapho eGweru. Andi mkoma Njabulo wathi batavari kuGweru anza. Hayi, vanhu vanga vakazara kumabhanga asichabuda hapana.
Saka sister mafira kureva zvechokwadi vari kutaurawo zvachiri kuitika kui kumasvingo kuti vanhu vanga vakazara ikoko vakatarisira zvakare mari. Asi regei timboenda kuna vangwenya takamirira kunzwa kuna vagaule kana vachuma vezano PF timbonzwawo. Asi ndiri kunzwa kuti pane mutereri Mtunga. Mombotona mutereri ndozoenda kuna vangwenya.
Mlaleli mutereri wakadi yako?
Ndiri pangu makadi yako.
Aiwa tinofara. Tiri kutaura nani apa?
Muri kutaura na David Dimba.
Mukoma David, tipeiwo pfungwa dzenyu nemari nyuwani.
Ya, chokwadi ndechekuti mari nyuwani ingagonawo kunzi iripo, but chokwadi ndechekuti mari nyuwani haina zvainogona kusolva pane nguva ino nekuti chinhu chekunyanya nyanya kuti maZimbabweni acheme nacho inhau yeinflation yatiri kutarisana nayo. Kachero mari ikangouya izvozvi so hakusisina munhu achagona kuvimba nemari yemuZimbabwe. Zvachakonzeresa kuti munhu ingobatwe zvekare nekuseri kweruoko zvizongoita sezvekuingetwa bhondi. Haina solution inogona kuita. Pane zvinhu ngavatange vaita zvinhu zvekuti tiwa nekuvimba kwakakwana pamusoro emari yedu yacho ichazouya isati yauya. Saka tikona kuti pane kona ipi neipi yeZimbabwe vanhu chinhu chipi nechipi vari kungoda kushandisa mari yekunzi yakaita seUS dollar kana randi.
Imi mukoma muri kupi?
Ini ndiri muHarare.
Mama makamira sei kumabhanga? Nekuti tambonzwa kubva kumasvingo vari kuti ikoko kwanga kuine mitsetse yakareba, tikataura zvakare nevamwe kola vari kugweru vatiwo kana ikoko kugweru vanhu vanga vakamirira panze pemabhanga. Kwa kwakamira sei muHarare nhasi?
MuHarare nhasi zvanga zvakangofanana zvekare, vanhu vanga vakangotarisirawo mara yakangoreba, hapana chati chachinja ikozvo.
Imi dai maiwana mukana wokumboti zvinhu zvacho zvigadziriswe, zvii zviri pamwoyo penyu zvamaiti dai hurumende yateerera izvi zvinhu zvaisanduka?
Ya, inini chinhu hani chakanyanyanyanya kugara pamwoyo pangu ndechekuti pane nguva ino hurumende tofanira kumbomira kuti timanikidzire kushandisa bhondi iro rikuramba richingoloza value zuva nezuva. Tabva ipapo tombozvibvisa zvese kana tamboti vanhu vamboshandise mari yekunze. Tabva ipapo tochitanga taisa mapolicies ekuti zvoni vanhu vavimbe nemari iri kumboshanda tisati taintrodusa dzimwe mari. Ini nekuti kuramba tichimanikidzira bhondi sezvatiri kuita nezvimwe zvezvinhu zvekuramba zvichikonzeresa kuti munhu asenze but achisenzera pasina chingoramba chingodonha valio.
Imi muri kubata mabasa api?
Ini ndinoita zvekutengesa.
Zviri kuendeka here?
Hapana kumboendeka bose. Uchingobata mari yacho unotorwa nehana. Kuti ndatengesa zvandatengesa kudaro mari yacho ichazowana chainoshanda here? Kuti kazhinji kacho unotozoona kuti vakudonotsvaga ti zvimwe zvinhu zvekuti utengese. Ukangotengesa nemari yemuno paunozodzokera unogona kusatona sokwana kuti uzotenge futi zvimwe zvinhu zvanenge uchifira kuti kana ndikaodha zvinhu zvakadai so zvinozotengeseka. Tapese paunenge uri seni semunhu anotengesa ana inenge chitorowa kuti zvandabata mari iyi ichandishandira here kana kuti ichagona futi kana kutadza kuti nditenge zvimwe zvinhu zvekuti ndizotengesa.
Aiwa, mashoko makuru kuti tinokutendai chaizvo mukoma David, muve nezuva rakanaka.
Tinotenda mwoyo nezuva rakanaka zvikafu.
Bye-bye. Ntunga, the David that you just spoke to also is reiterating the situation that we've just heard is in Masvingo and in Gweru that yes, there were queues outside banks today as people anticipated the new currency, but obviously it didn't come to pass.
Baba Ngwenya, uyavezwa abantu bayasola mpela. Gabalalo ithemba lokuthi imali le izalungisisa zonke indubo ababhekane lazo. Uhulumende engakulungisisa njani lokho esingathi i lack of confidence kumali yeZimbabwe?
Yeah, kuphela ngenxa usukwalahlekelwa yiconfidence, ithemba, kuyahlupha ukuthi ukulungisise ngoba kuyathatha isikhathi. Ngoba into zemali zabhilize yawudala ngama-2000 abantu vele bavele balokhu yethuka, so kuzathatha isikhathi esithize. Kodwa okwakufanele kuqakathekiswe ukuthi umnotho lokusebenza kwama-factory lama-industry kwakufanele kulungisiswe ye baya khulu babona baziyo abantu ababusayo bathi Zimbabwe is open for business kodwa lokho bekhama megadini zenzakalayo abantu abaningi into sikaba gabakho emsebenzini abanye bayaxotshwa emsebenzini kusho ukuthi vele i-engine elungisisa umunotho izimpahla ukudla konke okulungisa ngaphakathi kwelizwe nxa kungakabi kahle kutsho ukuthi imali eyabikhutshwa le imali entsha iyabe sithathwa sisetshenziswa ukudinga imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abalungisa izimpahla abavele bekhona abalutshwane bazize imali yangaphandle kwelizwe so yikho kwenza kube le hyperinflation so nxa vele imali yangaphandle kungelandlela yokuthi ama-exports angenise imali leyo eningi yakhona iyagcina sisetshenziswa ukuxothanisa leyo eqinileyo so yikho besibe ngesikhiwa besithi bad money drives good money out so into yakhona vele njengoba sithi nti uhulumende wakhona abantu kabalathemba lokuthi uhulumende esilaye uyakwanisa ukuthi abambe kuhle into zomnotho so vele into zakhona eziningi azikalungiseki kuhle kodwa ngaye uhulumende uyayekela ama-industry economy izilungisise yodwa bafloate exchange rate bengabe beyibo abathi idollar i-1 to 15 kuyaye ukuphambanisa futhi umumo wemali.
Siyabonga baba Ngwenya qhubeka ubambile. As we welcome our second guest, that's Believe Gaule of ZANU PF. Mr. Gaule, good evening and welcome.
Thank you very much, my brother Tongameli. Thank you for having me.
Thank you so much. Let's dive in. Many people don't believe that this new currency or new notes, whatever you may call it, will end their misery. What's your take on that?
No, I disagree with them. The reason being that I think this is the liquidity crunch when it comes to hello.
Yes, we are listening.
Yes. Let me just sorry for the interruption. I'm making a payment here. Let me just finish what I'm doing first, and then I'll come back to you. Thank you. Sorry.
Okay, I'm sure you are using the new currency then.
Yes, I'm using the new currency. I'm in the supermarket right now. I'm using the new currency. Thank you very much. I'll come back to you.
Okay, finish your transaction, then we will continue. As we continue with our program tonight, we are focusing on the introduction of new bank notes amounting to $1 billion, of course, in phases in the next 6 months, starting today. Many people are skeptical as to whether this move will address the economic challenges they are facing. Ibimele iphume lamhlanje imali abantu bayithole kodwa usibalo ukhulu webhange elikhulu uthi hayi mhlawumbe kusasa kulapho abantu abazayi thola khona ngobunengi isifikile emabhanga. Sikhangele ku-VOA Ndebele ekhasini lethu bayakhuluma abalaleli lapha silobani laphana. Glock Clemens Mzola Dube uthi wena sicela lisibonise imfanekiso yemali entsha. Ukhangele kwi-screen sethu Dube mbona iyaphuma lapha lalapha. Sikhipha nje imfanekiso eke yakhitshwa nguhulumende kodwa yona imali ayikafinyelele ebantwini lathi kasikayiboni. Uvusi Mpofu uthi wena bayadlala labo nkomo. Litshona njani basakazi bangikhumbuza ugono ngemsebenzi yabo. Kuzoba lo Nkosi Phile Mazongo uyaphinda njalo laphana. Uthi yena mina ngokubona kwami le mali ezonyusa amafutha ezimota, ngijabula ngokusazisa ngendaba zasekhaya Maulume Unkomo, God bless you. Lawe Nkosi Kubusise Mazongo. 3D Dube utuena, is it a genuine currency or kusadlalo amatope? Is it recognizable in the world market? Lohulumende agatembagali kuzanywa nje indlela zokuqoqa idola elisebantwini ukuze bezontshontsha kahle. Nesisa Dube utwena eqinisweni besicela besebenzele imali yeqiniso kanti kuzaze kube nini sisebenzisa amaphepha. Kuzoba Love Sumozi Ndlovu indlovu enkulu lapha ithini yona ithi yena nje ugawule doesn't bring any hope. Mlalazi utwena makumbu enyoka ngati tere mtereri mafi.
Hello caller. Aiwa regeti ende kuna vangwenya vangwenya makadiko.
Inofara itu.
Aiwa tinofara. So tiri kuona zviri kuitika zvinoreveisa maonero enyu. Tiri kunzwa vazhinji tanzwa vari marare vati vanga vakamirira pamabhanga vari kumumasvingo vanga vakamirira pamabhanga nevari kugweru vanga vakamirira pamabhanga. Asi tisati musati mapindura regai nditore kola nhare dzake tisati dzakata. Hello kola. Taurai teens, we took out an annuity as a mukupi.
Now, my being in the wind.
Yam, come at Tauri sign, bitch, and a quakadigu and go.
Kurinan,
Konya Panya, Marinas, Shafamba,
see.
Ask my tombo, you won't eat.
I don't be honest.
Kuwange vamwe vakwanisa kuiona. Saka imi munoona sei munoona zvichizobatsira here? Sei muri kudaro. Aiwa ima tumbo tibatiso zviri kuitika kuhange ikoko tinokutenda ichaizvo. Bye bye. We have a caller here, Madondo from Wange. He's saying that yes, there were people in queues in Wange and they did, some of them managed to get the money, but he says he has no hope that this will improve the current situation because the money, the value continues to go down. Saka ndodzoka kwamuri vangwenya ne mufunzo wangu wandambofunza uya uya tauraitinzwi.
Monati chokwadi chatotaurwa nemukoma vachangoisa phone pandezo kuti kana mitengo yagara ya iri pamusoro iwo kano ukaenda ku bank ukanotora $500 dzacho nyowani dzacho dzese ye transport ye gadgeti haitombokwani pamwedzi. Paunozotanga kuda kufunga nezvekutenga chingwa, mukaka, manyuzipepa, vari dzive zvinhu zvachivavava vanenge vari padambudziko rokuti kuti vareplace zvinhu zvavo vanoda kuti mari yakatoti wandei kuti vawane mari yokunotenga mari yekunze kwenyika yokuhodha zvinhu pamusika wepublic market. Saka zvinhu zvakukwikwidzana, saka hapafanirwi paite munyika mari inokwikidzana nemari yemunyika madosani uchiti ukangosvika kana kuZambia kana kuIsrael kana kuJordan kwanandiri unotonzi iwewe uchitomoburuka mundege peridi change iyo inanochinja mari yako nokushandisa mari because mari yavo haikwikwidzani nemari yekunze because mari yekunze ndeyekunze. Saka dambudziko ratina riri kuti pachatota stampede vanhu vachienda kubhenki vachinoda kunotora kuondomora mari dzavo kuti vatizva vanoita zvidini zvikwane zvozoti mitengo yobvayo kwirawo sati takudzoka kunyaya dzedza dza 2007 nokuti mitengo inenge yakukwira mazuva ese kuti vanhu vanoti supply nezvinhu vange vachiwana mari dzavanokwanisa kuti vanotenga mari pamusika mutema mari yekunze nokuti mari yekunze haiwani kumabhengi edu. Saka pari dambudziko racho iroro.
Tunga, I hear Mr. Gaule is back. Maybe you might want to take him.
Yeah, ukhona ubaba Gaule sependukile. Baba Gaule siyakwamukela njalo kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ntombi America kade ngisathenga lapha. The supermarket I was using the same for badala lapha. Sorry about that.
Okay, no problem. We're happy to have you back. Let's dive in. Many people are skeptical about this new currency. They don't believe it will change their circumstances and the economic outlook of our country. What say you?
Your phone, Mr. Gawling.
Your phone is shaking, Mr. Gawling.
We welcome by the government to introduce this new currency that we have. And it is really something that is going to help us a lot in terms of the situation that we were finding ourselves in, especially the shortage of this
Mr. Gaules Lion Tunga, I think we need to call him back.
Let's try and call you back, Mr. Gaule. We can barely hear you. Eqale ukuthathwa ngabamabhanga ebhange elikhulu le Reserve Bank lamhlanje. Usibalukhulu we-reserve uBaba Mangutika uthi uqala kusasa abantu bazayithola ngobunengi limali. And I hear Mr. Ngwenya wants to respond to Mr. Gaule. Before you respond, Mr. Ngwenya, we have Mr. Gaule back. Let's give him a chance to continue his contribution. Mr. Gaule, please continue.
Thank you very much for having me, my brother Ntungameli. Let me start by saying we all along we're facing this problem of the shortage of our own money, our own currency, especially the bond that we have. Now that the introduction of this of our current by the government is a welcome move indeed. And really, this is going to help us in so many ways, as far as the shortage of oil is concerned. And then, really, there are other things that we got other guests.
Mr. Gaule's phone today, Ntunga, I think it's disappeared, like the board in the bank.
Contribute.
Unfortunately, let's give Mr. Ngwenya maybe.
Okay, Mr. Ngwenya, please go ahead. You wanted to respond.
No, I just wanted to say that the inability of Mr. Gaudia to communicate shows that really the country is not really organized in terms of its telecommunications. Now, it's the problem with the ZANU-PF mantra is that of saying we didn't have enough money, now we have plenty of money. So it's really not about the amount of money that the banks are going to be dispensing. It's the value of the money. Because even if you dispense two bucketfuls of money, if that money has no value, has no reserve value, you can't save. Because you don't know if you are going to save money and its value is eroded the following day, you have not done anything for yourself. So while it is, I'm a stick, I'm a very patriotic person. I really love to have my own foreign currency, my own currency. But my problem is that we don't generate enough foreign currency to support local production. So when there is no local production, it means we are a consumer nation. So all the local currency that comes in falls into the hands of producers and importers who want to make sure that they retain the reserve value by importing goods or keeping it in US dollar form. So that is what makes it inflationary and drives prices up and makes that currency less available again on the second round. So while I appreciate the patriotism of Ugaule, the problem is that the money that is being dispensed has no value.
Omunye ocubungula ezenotho njengawe baba Ngwenya esike sakhuluma laye uthe i-1 billion le ubona incane kakhulu ngabafake imali engange 2.5 kusiya ku 3 billion mhlawumbe ibingaphathisa kakhulu ekuqedeni udaba lokusilela kwemali ubona isanela yini 1 billion le
lokho kuyingozi kakhulu yabona ukuthi you know yabona ukuthi umnumzana Mthuli Ncube manje siyazi ukuthi vele ngiyi-economist Mthuli Ncube uyazi ukuthi ungazifaka imali eningi emfikeni imali exotha izimpahla ezinye impahla ezilutshwane ezinye ezivela ngaphandle kwelizwe i-hyperinflation yakhona ishike khona nge-1 week so yena inkinga yakhe ukuthi ahlale phansi abone ukuthi imali engingayifaka eningi kodwa engasoze ichitheke isenza yenze ukuthi kube le hyperinflation yimalini uzakhangela ukuthi impahla eziwenziwayo part elizweni lethu zinganani impahla ezithengiswayo ezivela ngaphandle kwelizwe so thina sile deficit silempahla eziningi ezivela ngaphandle kwelizwe imali ingazibe ningi kakhulu eyalapha abantu abathenga imali ngaphandle emfikeni baba baningi so kuqakatheke ukuthi nxa ezafaka imali yona le ayitshileyo yomuza iyahambelana le yimpahla ezilungisa lapha elizweni so vele angivumelane lomuntu othi othi imali kayifaka uyine kungahle kuphambaniseki mjojo
mavyanziti nabagawule futhi qhubeka kubambile baba Ngwenya
Regate imbonzi kwakuthi nari dzavo dzakho nzwike here makadii vagawule
ripo makadii henyu madam
aiwa tanga tiri kuchema nyaya yenhari dzenyu asi tipewo maonero enyu nepamusoro penyaya yemari taona vamwe vafona vari kumasvingo vari kugweru nemuharare vanga vari kuti mari havana kukwanisa kuiwana nhasi zviri kufamba sei
chokutanga ndoda kutanga nokuti kutenda hurumende yedu nemazano okuunza mari yedu taane mari hakuna nyika inoshanda isina mari yayo chokutanga chechipiri ndechokuti tange tisina mari yacho vanhu vachitambura vechienda kumabhanga vechitsvaga mari dzavo vechichera mazuva ose mazuva vechimukira kumabhanga vesingaiti mabasa vakamirira kuwana mari yacho isingawaniki iye zvino zvichabetsera kuti mari yacho iwanikwe vanhu vaite mamwe mabasa chero kana mbasa dzichidhura mutengo wacho uri kupuwa musoro toda kuti kune mazano okuti hurumende ichagadzirisa zvimwe zvacho zvinonetsa izvi kuti vanhu vagone kuwana mutengo inobatsika nemari dzavo dzavanotambira izvi ndiyo nyaya iripo ndinofara chaizvo mari yacho iri kutanga kuwanikwa sezvo yatanga nhasi kuchiita mberi uku icharamba ichipinda mari ichiwanikwa kumabhanga ichibva kureserve bank ndova kuti izvozvo tinozvitambira zvikuru
imi makwanisa kuiwana here ikoko kubulawayo
nhasi handinambowana kumbo pinda kunotengeswa zvinhu apa but ndanzwa vamwe vechitaura kuti mari yacho iri kuwanikwa handizivi kuti vange vechireva chokwadi hereko kuti handizivi papo but ndanzwa kudaro kwanzi yatanga kuonekwa mari yacho kunzvimbo dzakasiyana siyana
mombobata enyu makadaro ntunga maybe let me just read a few comments panapa pane vamwe vanga vanyora pana kwaindiine njerere ati iye pafacebook page yeshonanzi taenda kunetbank muna jason moyo tikanzi ndezvemupepa nezvepanews zviri kunzi mari inenge yave kuwanikwa nhasi asi isu hatisati taipiwawo ameno kana paine vapiwa kune mamwe mabhanga mumwe ari kutaura uyu Ephraim Chiwanze ndobva ati ngaiuye tichinje pamusika mutema hanzi takatoimirira nokuti zvimwe zvingatotinakirawo saka vamwewo vari kutarisira kuti ikauya vachaishandisawo mune dzimwe nzira
kondianasipateleni
ndofuka kudaro I think pana kola hallo kola
hallo makadiko
tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura na tole
Oh, kuchipinge uko kwakadini?
Ndida kukukorekta ikapo. Bishna Bridge haisiri kuchipinge.
Iri kuri?
Iri kuBuhera South.
Ah, pakanaka pakadaro. Maria shika ere kuBuhera South uko?
Ah, Maria hakuna.
Ehe.
Ah, Maria hakuna. Mbira wanu shaiki.
Saka kwako kamira sinas.
Tangata kango mira uma kiu imo umoti. Maybe kuna kwanza kuwa na mahali.
Mm-hmm.
Asi ya kwa kongo mira kuna mahali.
Imi maenda kubanga mkauzu kwa utichi. Mika mamira kuyungo ya kareba se uye jejishwa mauzu kwa.
Nda papa mbapa kuma hapa sile.
Mm-hmm.
Nika enda opa mapanga ili. It's a growth point.
Ehe.
Nda shika ipapo da mira. Kava vura zavo yokroko. Kapinda tikamira kwa kwanza bomira i. Kamira ndoko kata mira kushika kwa 2 hours. No Maria bana kati ya shika.
Savatsa nangura ere kuti inozouya rini.
Havana kutsanangura. Havana kutsanangura vangoti kwanzi ningoramba. Pamwe mangwana pamwe rini kati ya zviya. Maria kati ya shika.
Imi inga kubatsira ise munoona ichizobatsira here nyaya imi vataura kuti muri kuduze nekuma growth point ikoko inga batsira here vanogara ikoko
mari zvayo tingangoti kwadi inga gona kubatsira kana ngati tinda piwa iyoyo 100 kana 200 euro yacho bo
ehe
ino gona kuti batsira kuti tichenge zvinhu zvandogona kutenga panguva iyoyo zvichipa zvaterera ipapo ndaka zvitari kana ndifungidzira kuti mari ichange ine value. Ndifungidzira kuti ichange ine value mari zviri kutaurwa nana semadanda nevamwe vacho ava zvinyepera vanhu izvozvo.
Aiwa tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka kwamuri kuBuhera uko.
Nenewo ndinotenda nekupinda muchirongwa ndinotenda zvikuru sei muve nezuva rakanaka.
Aiwa chirongwa ndechenyu muve nezuva rakanaka. Tiri kunzwa kuti nemumwe kola zvakare Ntunga. Regai tiende kwavari. Halo kola.
Vakasimba here?
Aiwa takasimba. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Kwacheche. Nhasi aiwa pakabaka panapa. Tibhuirei kwakamira sei ikoko?
Hakuna chiri kuno kumari yekudhara yacho tangeita kumabhenge ofcourse nhasi yainge kupiwa ma100 euros but unongoona kuti pamachiri ma100 euros ioko panenge paine pakuti vamwe vanotopiwa dzakawanda tingazivi ndo anenge ari mamanikenge azviri anotisaka kuti mari dzedu dzichafamba zvakanaka ndiseni ma100 euros una anongoti iori palaini mwe anobvane kumberi mwanobvane kumberi una kuti izvii zvemari here
saka matodziwana here maridzi
hatina kuwana nyiwana tangawana bhondi redu yekudharai but aingopiwa ma100 euros
sa munoona idzva dzichauya dzichikubatsira here uyezve pamavhunza kubhanga zvanzi
kubatsira tinenge tine mukana wekubatsira but ivo vakangoramba vaine kachitimikaue kuti ivo vamatenga zvazvo ndo anopiwa mari yese tinongoramba vetiitemuka dambudzo iyoyo hari peri
Ntunga, mene kana kuda kubvunzwa hanzvadzi dzedu iri papa isati yaenda iyi.
Vajekesa mukoma vataura zvese zvatazvinzwa. Tinotenda mukoma.
Ya, pakanaka.
Bye-bye.
Size kuwe baba Gaule, vaso lavalaleli yavezwa lapha. Injalo ngibuze lapha, sike sabona kusethulwa ibhondi. Lingafakwa licatshe imali iswelakale selisezikhwameni zabo sipateleni. Hayi silo tubo esizabona luqhubeka yini lolo?
Okukhona ukuthi ngamini nxa sikhangela akulalizwe elingama lisebenze liqhubekele phambili lingalamali yalo. Imali yethu njalo idinga ukuthi sinabanikazi bayo. Siyivikele, siyilondoloze, siyiphathe kuhle, ngoba ngeyethu. Hatshi ukuthi siyilimaze imali yethu, siyihlinikeze, size siyihlikihlele phansi. konoko esingakwenza thina bangamachapa njalo singancethi uhulumende ukuthi silondoloze ukuthi imali yethu njengabona abakhuluma ukuthi kayibuye singenise emgwaqweni sihlezi iyithinze siyenze nje ukuthi iyiphathelise yikho ukuganga okungaphezu kwamandla khonoko. Konoko ukuthi nxa sisithi imali yethu yona leyi kayibuye, imali yethu kayibuye, kungamele sibe le mali lathi njengamazwe njengayizolo lokhu sibe ngabantu isizwe sile mali sibe isizwe esithuthukayo sibe le mali yethu ehlonitshwayo langamanye amazwe njengalezi ezimali ezinye ezamanye amazwe zihlonitshwa ngamanye amazwe. Thika uqalisela kithi konoko, konoko ukuthi siyivume thina imali yethu singayiyala thina kube sokuthi sithi ngobani abamele bayivume imali leyo nxa thina siyiyala thina singabanikazi bayo.
Mhm, babu ngwenya kayiye ezikwameni zabo siphatheleni yini limani?
Ubabu Gawule ungumuntu ohambayo kakhulu emazweni layo uyazwisisa isizathu sokuthi abantu bathathe imali beyihambise emsikeni emnyama yokuthi ezambia elisaka de abala sizathu siyathengisa imali emsikeni ngoba imali yangaphandle ivele iyangena ekama-factory foreign direct investment. Ekenya imali yangaphandle ingenisa i-tourism konke akula muntu ohamba siyathatha ama-Tanzanian shilling umTanzanian osemoshiye sithi sengifuna iyathenga ama-US dollars ngoba ngabala msebenzi ama-US dollars kodwa lapha ama-US dollars alimsebenzi omkhulu ngoba yiwo asetshenziswa ukureplacea iyimpahla ezithengiswe ezitolo. Ama-grocery athengiswa ezitolo athengwa ngemali ngamali yangaphandle. So uba uGawule kazwisisa ukuthi abantu ngoba kungade kube lezi nqola eziningi eziletha izimali ezalapha elizweni bazayithatha besiyayithengisa emsikeni ngoba abantu abayithengayo bafuna ukuzuza imali yangaphandle uya oda izinto zangaphandle ngoba omunye umnotho wethu wawukwanisa ukulungisa impahla ukuthi ilungisa impahla ezelapha elizweni.
Mhm, mombo taura nerurimi rwamai vangwenya. Kuti munoona sei pane zvataurwa nevanhu vese. Tiri kunzwa tanzwa kudzika kwachecheche uko tikanzwa zvekubechinaf bridge uko kuboera. Vese vachichema kuti mari havana kuiwana iyi. Munoona sei izvo?
Ndozvinozvinozvinoona kuti ivo vamangudya vacho havana kurongeka nokuti ndivo vakataura vega vhiki rakapera. Navamuti kuti mari inenge iriko nyange president vakatoti muchato kusotwanyi mari. Saka kana uchizoenda iko zvino so 2 hours ago papa neshamwari yangu achiti ndatoenda kubhengizika ndichongokupa $20 chete. Saka kana vachitadza kuisa mari mumabhengi avo iwo vanokontrola vanofanira ndaikontrola here mari yapinda mumitsika. Saka vanhu vacho ivararo havana kuvimbika havana havatauri izvi rakadzama rinoudzamu. Saka ndozvinoita kuti kana vanhu vawana mari yacho voita samarara nokuti vanhu vacho varidzi vacho vanogadzira havana kuvimbika. Kana uchikwanisa kuisha mubhengi kureserve bank wacho yanga havana kuisa here mari havanga vasingazivi riri kuchaiswa mari nhasi. Saka ndokutadza kukurana economy kwacho ikoko.
Mhm, vaGawule
baba Gawule ngamafitshane.
Nyaya iripo ndeyekuti isusu semaZimbabweans tikuzoona kuti ari kutaura vangwenya kuti haiwa tinenge tichitsvaga mari mukambo vanongova vanhu vachitwara takura mari nengoro mari dzakawanda dzikauya dzakawanda dzacho dzinechaenda kublack market uko zvinochinjwa ikoko zvichiita vanhu vachitenga mari dzekunze tikazviita nemabhanga chii chakaipa ndofunga kuti izvozvo zvinofanira kuitwa nemabhanga patiitei kunotsvaga mari yekunze kwacho kumabhanga kwacho vetipewe marets akana vanhu vacho vepewa marets anoenzana nemari dzacho nekufambirana kwenguva kwadzacho kuti value yemari yacho yakamira sei tichizviita nemabhanga.
Hai, siyabonga vakogawulela vakongwenya isikhathi isesesidliwe ngumankoye. Thank you that Mr. Rejoice Ngwenya, an economic analyst, as well as Believe Gawule, a member of the ruling ZANU-PF party. Siyabonga bekukuhle kakhulu ukuba lani kuhlelo. Abasanda sixhumali kuthiwe kodwa liyenelisa ukulalela uhlelo lwethu kuma websites ethu athi voandebele.com, voashona.com le voazimbabwe.com. Sikhona njalo ku Facebook VOA Ndebele, VOA Shona, le VOA Studio 7. Na signing off, Mtungamili Nkomo.
I want to know Dr. Ndavisi, vangabari pachirongwa chedu cha nasi. Indi nzini Marvelous Mplanganya huye, ndiri mu Washington. Njiti ngati sanga na imangwana, pa Let's Talk, ngati kurukure hii.